ine kumi kuti tishandise isu vanhu yesu vanhu vanorongera vamwe mitemo ine zana Mozisi akapiwa mitemo ine kumi kuti tishandise isu vanhu yesu vanhu vanorongera vamwe mitemo ine zana
Yesu vanhu vanorongera vamwe mitemo ine zana